represent DC.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 5 mbudzi November 2021. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Nochenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe inonzi ndeimwe yenyika mbiri dzine mafuta ekufambisa dzimotikari anodhurisisa muAfrica yose. Rimwe sangano rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa rinoti harisi kufara nezviri kuitwa munzvimbo yePenhalonga nevanokorokoza. Hurumende yeAmerica inoti vashandi vepamakambani makuru vave vabayiwa nhomba yeCovid-19 musi wa4 ndira 2022 usati wapfuura. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanoongorora nezvemitengo yemafuta ekufambisa dzimotikari veglobalpetrolprice.com vanoti Cape Verde neZimbabwe ndidzo nyika dzemuAfrica dzine mafuta ekufambisa dzimotikari anodhurisisa muAfrica yose. Kutanga nhasi mumashoko kuvatori venhau, Zimbabwe Energy Regulatory Authority yati yawedzera mari yemafuta ekufambisa dzimotikari pane vanotenga nemadhora emunyika, asi vakawanda vanoti hakuna vari kutenga mafuta aya nemari emunyika sezvo vanotengesa vachida mari yekunze. Peturu iri kuwedzerwa kusvika pamari yemaRTGS inosvika 136 nemasendi 44 kubva pazana remadhora nemakumi maviri nemasendi 13 maRTGS. Diziri rawedzerwa kusvika pazana remadhora nemakumi 3 nemasere nemasendi 90 RTGS 138.70. Asi pamari yekuAmerica hapana hapo kuchinja. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma.
Zimbabwe ndonyika ine mafuta edzimotikari anodhura kudarika nyika dzese dzemuSouthern region. Mari yanga ichitengeswa nayo mafuta ende uye inototengeswa nayo mafuta panguva inoyi yakakwirisa kudarika dzimwe nyika dzakatikomberedza idzo dzinounzawo mafuta dzichishandisa pipeline yemuno muZimbabwe kana kuti nzira dzemugwagwa inonzi road haulage dzakafanana nana Zambia. Zvinhu zvinoshungurudza zvikuru.
Matimi Zimbabwe inotengesa mafuta nemutengo wakati kwirei zvichienzaniswa nedzimwe nyika dziri muAfrica muchinyanyo pamuenzaniso dziri kuchamembe kweAfrica. Mune nyika idzi mafuta ekufambisa dzimotokari ari kutengeswa nemari yakawanda zvakadiva Borom.
Ndingangoti mari yemafuta palita rimwe chete padiziri kunyika dzekuzasi kweAfrica inoita iyo dollar. Then kana kuti dhora rimwe chete rekuAmerica. Then mari yepeturu kunyika dzekuzasi kweAfrica inoita dhora nenomwe kurova kuti dhora 7 cents. Asi Zimbabwe inenge iine mapraizi mafuta iwayo padhiziri inenge ichiita dhora rimwe chete ne38 cents. Kupeturu inenge ichiita dhora rimwe chete ne48 cents. Saka kurova kuti mitengo yemafuta yakakwirisa.
Kana mitengo yemafuta yakakwirisa iwe kufambisa dzimotokari, zvinozokonzera matambudziko akaita sei?
Zvinhu zvinokonzeresa kuti mitengo inotengeswa nayo zvigadzirwa nezvinhu zvinodyiwa mukati menyika zvinge zvichidhura zvinowedzerawo ndingangoti kukwira kwezvinhu kana kuti inova inflation pachirungu.
Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube ndo vane basa rekugadzirisa nyaya dzakadai. Munotarisira kuti vaite sei nyika yatarisana ne budget mwedzi uno wambudzi?
Tinovimba kuti vatange vachitarisisawo panyaya yemafuta iyoyo pabudget kana kuti urongwa hwemari huri kuuya mumwedzi watakatarisa unouyu.
Ko chii chinopa kuti mafuta ekufambisa dzimotokari muZimbabwe adhure kudarika dzimwe nyika dzose? Kana imi muchiti tichitarisa nyika dzemuSadak kana kuti dzekuchamhembeko yeAfrica, dzimwe nguva dzinoshandisa nzira dzimwe chete kupinza mafuta edzimotokari munyika dzacho.
Chinonyanyisa kuti mafuta emuno muZimbabwe anga achidhura kudarika dzimwe nyika inyaya yemitero inotorwa nehurumende. Ndingangoti parita rimwe chete rega rega redizili kana peturu, hurumende inotora mitero inosvika iyo 50 cents kureva kuti chikamu chedhora rekuAmerica chinenge chichienda kuhurumende. Tatarisa mari dzemitero dzinobhadharwa neavo vese vanotengesa mafuta edzimota dzinenge dzichibhadharwa zveiri mari yekunze. Kureva kuti mari iyi yakawantisa ndo inoita kuti mafuta edzimotikari yanga achidhura.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vange vari paRunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa nezvakati komberedza reCenter for Research and Development rinoti harisi kufara nekukanganiswa kuri kuitwa nzvimbo yePenhalonga nevari kuchera goridhe. Loida Moyo anotipa nyaya iyi.
Sangano rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa nezvakatikomberedza reCenter for Research and Development CRD rinoti harisi kufara nekukanganiswa kuri kuitwa nzvimbo yePenhalonga nevari kuchera goridhe. Mukuru weCRD vaJames Mpfumi vaudza Studio 7 nhasi kuti vanyorera tsamba yenyunyuto kugurukota rinoona nezvedunhu reManicaland amai nokutula Matsikenyere nekugurukota rezvemugodhi nekucherwa kwezviwanikwa vaWilston Chitando, vakuru veEnvironmental Management Agency EMA, veFidelity Printers kunotengeswa goridhe nenyaya yekusvibiswa kwemvura nemabasa ari kuitwa zviri kunze kwemutemo kuPenhalonga paRedding Mine uye nekutsvingwe. Vamufumi vanoti chikumbiro chavo ndechekuti hurumende ipindire mukupedza matambudziko aya. Hatina kukwanisa kubata amai Matsikenyere kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi yekucherwa zviri kunze kwemutemo kwegoridhe uye kusvibiswa kwenzizi dzakapoteredza Penhalonga. Asi mwedzi mishoma yapfuura, amai Matsikenyere vakataridza kushushikana pamusoro pekucherwa kwegoridhe zviri kunze kwemutemo nemakorokoza kunzvimbo yePungwe kunobva mvura yeguta reMutare. Mukuru weEMA kuManicaland vaKingston Chitotombe vanoti vange vasati vawana tsamba yavakanyorerwa. Mukupendera nyaya dzekuno kudunhu reManicaland, kanzuro yeguta reMutare inoti gore rino haizi kuzowedzera mari yebhajeti kana kuti supplementary budget sezvaisiita mamwe makore apfuura, ichiti rwendo runo ichawedzera mari yebhajeti yegore rinouya nezvikamu makumi maviri kubva muzana. Mukuru anoona nezvemari pakanzuro iyi vaBlessing Chafesuka vanoti mari yemutero yawedzerwa iyi ichange yakadimurwa karuna. Mukutanga vagari vachibvisa chikamu chekutanga chezvikamu gumi kubva muzana pakutanga kwemwedzi mina yegore rinouya. Mutero uyu unozowedzerwa zvakare nezvikamu zvitatu kubva muzana kwemwedzi misere inotevera, chikamu chasara chichizopedziswawo gore ra2022. Mashoko aya abuda muchinyorwa chaFesuka kuvagari veguta reMutare. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Loida Moyo.
Sangano rakaumbwa nevechidiki kuti rikurudzire nokubatsira vechidiki kunyoresa kuvhota revote drive 263 rinoti vave nemwedzi mishanu vachibatsira vechidiki kuti vanyorese kuvhota, vachiti kusvika pari zvino rakwanisa kunyoresa vechidiki vanopfuura zviuru zvinomwe. Umwe wevakuru vesangano iri vaAlan Chipoi vaudza Studio 7 kuti sangano iri harinei nemapato ezvematongero enyika, vachiti chinangwa chevote drive 263 ndechekubatsira vechidiki kuti vanyorese kuvhota pamwe chete nekuvakurudzirawo kuti vakwikwidzewo zvigaro zvemafambisirwo ari kuitwa zvino munyika.
A project for 263 iorganization isinei nezvekuita nezvematongerwo enyika, ibazi rakaumbwa nevana vechidiki maZimbabweans, my youth, kuti vabatsiridze my youth munyika yedu yeZimbabwe mativi mana ose enyika, nokuda kweku provider mari dzekuti wakwanise kunge vachienda mumasenders ezek madistrict offices nemaprovincial offices kuti wakwanise kuregister kuvota. Hatipereri ipapo, tiripo zvakare pakuda kukurudzira wechidiki wacho ivavavo, since ma statistics achitiudza iwo kuti 67.5% of the Zimbabwean population ma youth. Saka tinoti ma youth acho ngatorewo zvigaro zvine chekuita nezvematongerwo enyika. Uyezve rimwe donzo redu seorganization, tirikuti tirikuda kuti mutemo nezvekuita nezvemaelection uwandudzwe, aya muchirungu atinoti maelectoral reforms, nekukurudzira futi kuti vana veZimbabwe vari kumhiri vange vachiwaniswawo mukana wekuvhota. Ndozvatiri sebazi reproject vote 263.
Project vote 263 yakatanga rini uye chinangwa chayo chiri chei?
Project vote 263 yakatanga mugore ra 2020 mukunopera kwayo as an idea, but yakazotanga kuva paground kuita basa ratiri kuita kutanga gore rino muna May, patakatanga kuenda kuchitungwiza kwa makoni, kwatakatanga kunosvika kunoita mobilization yema youth nekuwadzidzisa zvakakoshera kuvhota. Kusvika pari zvino mukoma, tingangoda kuudza ruzhinji rweZimbabwe kuti we have now managed to register more than 7,000 people. Sekuziva kwenyu matambudziko angangove aripo yemve, but tinotenda kuti vanhu veZimbabwe, ruzhinji rweZimbabwe, especially my youth atakatageta, vari kushanda zvakasimba nesu kuti urongwa hwatiri kufambisa pamberi hubudirire.
Vachipoi, sangano renyu rinoshandira mumatunhu nemumaguta api munyika?
Waraiti, mukoma tanonoka, ruzhinji rweZimbabwe ngaruzvizive kuti kampeni yedu haisi focusing kune matunhu mashoma kana kuti dunhu rakati kana kuti dunhu rakati. Tiri kufamba kumativi mana ese enyika, tiri kufamba mumatown akasiyana siyana, kunyanya kumamisha kuma rural areas. So far takwanisa kukava Mutare, takwanisa kukava Mutasa, takwanisa kukava Chilonga, takwanisa kukava Masvingo, takwanisa kukava Lupane, takwanisa kukava Bulawayo. Saka tiri kutenderera Zimbabwe yese tichibatsiridza vanhu. Uye mashoko edu kuvanhu veZimbabwe, tiri kuti kune vese vanenge vangoda rubatsiro rwekuti wawane mari yekufambisa kubva munzvimbo dzavanogara kuenda kumaZEC district offices, ngavange vachizotibata, tiripo pakubatsira mhuri yeZimbabwe.
Ko hurumende inoti ine basa ramuri kuita iri, munowanawo here rubatsiro kubva kuhurumende?
Pari zvino mukoma tanonoka, hatisati tane hwaro kana danho ratati tatora rekusvika kuhurumende tiine chikumbiro chekutsvaga rubatsiro rwatingangoda pane ipi nguva zvayo. Asi chandingakwanisa kutaura ndechekuti takasangana nematambudziko akati kuti mukatarira masvondo maviri apfuura, bepa repatriot, the patriot newspaper, rakangakwanisa kupublisha nyaya yavaiti blema vachiti we are linked to the opposition, we are working with Dr. Alex Magaisa, we are working with a lot of civic organization kuti tinge tichikwanisa kubvisa hurumende iripo. So far ndo ma challenges atiri kusangana nawo.
Saka vanenge vachida rubatsiro rwenyu vanokubatai sei? Munowanikwa papi?
Kune mhuri yeZimbabwe vanenge vachida kutibata vanokwanisa kutibata panhamba dzedu dzerunhare dzinoti 0719 622 044. Ndodzokorodza zvakare, 0719 622 044. Kana kutibata padande mutande redu reemail, paemail adresi inoti projectvote263 zvinhu@gmail.com zvese zviri muruvara rudiki. Uye zvavanokwanisa kutibata zvakare tine social media platform yeTwitter vakangoti Project Vote 263 uyezve tine Facebook account inoti zvakare Project Vote 263.
Avo vange vari umwe wevakuru vesangano reVote Drive 263 vaAlan Chipoi vari parunhare kuHarare neStudio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCovid-19 munyika yose, asi vamwe vanhu 21 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine 605,685. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru zana rine 33 zvine zana rine 12 133,112. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCovid-19 vakange vave 3,345,309. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave 2,625,591. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCovid-19 vanhu 10,000,000 kana kuti zvikamu 60 kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. MuNewsday, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakaudza vatsigiri vavo pakusvika kwavakaita muHarare kuti rwendo rwavo rwakabudirira sezvo vakasangana nevatungamiri venyika zhinji kusanganisira nyika dzakavatemera zvirango. MuFinancial Gazette mune nyaya inoti mabhizimisi emunyika mazhinji ari kuremerwa nezvinhu zvakawanda kusanganisira zvikwereti zvakawandisisa. Zviri kunetsa mabhizimisi awa zvinonzi zvakurudzirwawo nechirwere cheCovid-19. MuChronicle, kanzuru yeguta reBulawayo yazivisa kuvharwa kwemvura muguta iri, asi ichiti haisi kuziva kuti mvura ichadzoka rini. Izvi zvinonzi zvakonzerwa nekushayikwa kwemoto wemagetsi pazviteshi zvinochenesa mvura. Munyori muguta iri vaChristopher Dube vanoti mvura ichangoramba ichiwanikwa mukati meguta nekumaindastri koga. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadiko vana mukomata ndinokawande, makadini makadini, kuti sei kwamuri. Aiwa, ndiripakukwazisa murezino pakuve chete.
Pamusoro yepasidhidho 7, ndiwo marara. Marara ari kuitiwa nezanupiefu. Inofunga sekuti kukwadzisa vanhu ndo kutonga nyika. Kana vachiti vanoda kuvagadzira chikwata chinomonita Facebook, vanhu vanotaura pasocial media vanenge vaida kurevei. Zvorevei kuvanhu izvo? Vanga vagona vanhu pasocial media. Vangatizadza majere kuda. Vangatizadza majere torevesa kuda. Social media vanhu tokasununga kuti titaure zvatoda. Nekuti mafoni ndedu, madhata ndedu, tozvitengera toga. Kana tichimoka, ivo vanomoka, vanotuka, vanhu vachiti muka ubikedo zvejirere izvo. Tatenda zvangu kwamana chivandu ndiri pakapa.
Magadiko, vatereri veStudio 7, magadiko. Muri kutaura navachinjanja paBotswana po, magadi henyu ikoko. Isu tinongoti ngaapinde zvake mukomana, ngaapinde. Chekumirira hapana, ngaapinde mukomana.
pamusoro ipamusoro yi ava vagari vokwagutu kwamatarusi vaoneswe nhamo nenyaya yeushe vagutu taikumbirawo kuti muuye paward 14 mutinominetere wamutungamiriri wedu hatichazivi kana chokuita kana chimwe pafiwa mari dzochadyo hatichadzikwanisi ukafirwa nababako uchida kuti uvakire pano rokuchadywe mari taremerwa vedu vetibetsereiwo
pamusoro ipamusoro apo pastudio 7 apo aiwa tokutendai nenhau dzamunotipa tokutendai chaiko nenhau dzamunotipa toda kumbotaurawo zvangu pamusoro pemahovheti awo kuti mahovheti aiwa ndohwa kufara zvikuru nezvamakaitigwa napurezidendi wenyu munangagwa ndimakagwira nyika hezvino mava kusungwa ndohwa kusununguka zvikuru nezvamakaitigwa mahovheti kuti muchapepuka muchangwara ndozvamakagwira kuti mugare mumatirongo here muchioma matumbu nezhara ndo zvaanoita munangagwa izvozvo iko zvinoye uri kudya mari ari kuhe kwenyika uko neshamwari dzake imwe muchidya svose nemuromo vana vachidzingwa kuzvikoro haiwa muchangwara mahovheti takakuudzai kare kuti mukomana ngaapinde hake ndo nyaya yangu iyoyo mahovheti muchangwara ndo wakufara nezvamakaitigwa namunangagwa uko
inini handioni sekuti vamunangagwa vanotenderwa kana kutungamirira kana dunhu chairo haa vatenderwe kuita sabhuku havatenderwe kumusangano kwaari kwosvika kutaura kuti handida kusangana newatungamirira wakati ndtauri chakati asi chamisa usoda kutaura naye bamunhari wezimbabwe munhu wakaendesa naye kumakoti munhu wakaita sei munhu wakaita sei hausoda kutaura nayebo uye kunoratidza utsinye kuvana vezimbabwe kuti chauri kuda uri ngoda kuramba uchingomora chete uchingomora kusvika riini aiwa ngatirejesei kuvhota mhuri yezimbabwe ngatirejesei kuvhota neuwandu hwedu tivhotere wachamisa kune masoja mapurisa itai zvenyu zvese zvamunenge muchiita asi murangarire kuti daro riri kuuya
ndomutaurawo ngenhau yangu vakomana vesadhaka vakomana vesadhaka ava vanotarise chii chai chai chaivo munyika vanotarise mutongi basi here kana vanotarise vamhuri yese yenyika kuti iri kurarama sei because takatarisa pa vanachamisa chari kushungurudzwa vana vezimbabwe vari kushungurudzwa asi tonova isikapindiri sadhaki ino ndokopindira pakuti pai masankishini basi handinasikupanzwisa ini ungatibatsirawo here ipapo inopindira pakuti masankishini akatemerwa munhu wani nezvikonzero zvakati atemerwa havachitarisi ba anongoti ayowe masankishini masankishini handinatokupanzwisa amaine vanopanzwisa vanibatsirawo ipapo
inini pastudio 7 ndinoshambisika zvikuru maererano nenyaya yezvecovid-19 muno muzimbabwe matiri kurarama tiri muno mucovid-19 inoyera kune vamwe vanhuwo zvavo vanenge vachiadhiresswa nemamapati vemaoppositions plus imwe misangano inenge ichiitwa nevanhu vasiri vezanupf kana iri zanupf inenge ichiita misangano yayo inounganidza mathousands evanhu vakawanda ipapo ndo panonzi handizivi kuti covid haibati kana uchiadhiresswa nezanupf here kana uchiadhiresswa nevamwanhu ndo painongoshanda chete ipapo tibatsireiwo kuti tizive kuti ndizvozve here mafambira ndita upenyu hwokuti zanupf inotungamirwa namwari mamapatizo ose ndeasatani
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica hurumende yeamerica yazivisa kuti vashandi vose vari pamakambani makuru vanofanirwa kuva vabayiwa nhomba yecovid-19 musi wa4 ndira gore rinouya 2022 usati wapfuura kana vasingadi kuvhenekwa chirwere ichi svondo rega rega vachizvibhadharira mari yokuvhenekwa uku pamusoro pezvo vashandi vanenge vasina kubayiwa nhomba iyi vachasungirwa kupfeka mamasiki vari pabasa kutanga musi wa5 zvita gore rino 2021 tabata vanoongorora zvematongerwo enyika uyewo nezveutano Dr. Rodrick Machekano kuti vatiudze zvizhinji
uyu mutemo uri kuiswa unoshanda nepaviri pakuti vemabhizinesi makampanis anenge achitofarira kuti mutemo uyu unge uripo nokuti ivo chavo chavanondangana nacho maprofits saka vanenge vachida kuti vanhu vakwanise kunge vachishanda zvichiita kuti makambani arabu achibudirira asi kune vamwe avo vanenge vasingadi kuvaccinatewa vanoti hatidi kumbandikidzwa kuvaccinatewa maworkers iwayo mamwe acho anogona kusvika panzvimbo chokuti vachati isu hatichadi kushanda kana muri kuti mbanikidza then ini basa handichadi saka izvozvo mutemo uyu unogona kukanganisa mabhizinesi in two ways kuti unogona kupromota production economy kukwirira kana kuti pachaita shortage yemaworker ndosaka zvazoiswa izvo mutemo wekuti izvi zvive zvinotanga musi wa let's say 4 January 2022 nokuti vemabhizinesi vakakumbira ivo vachiti dai tatambodarika nguva yeholiday so that production yemaholidays transportation yezvinhu zvinenge zvida kufambiswa zvinodiwa pamaholidays timbotanga tapfuura ipapo before mutemo uyu watanga kuva effective
izvi hazvigoni kukanganisa mashandiro nezvinhu mumabhizimisi here
chirongwa ichi mabhadhariro achinofanirwa kuita ndeyekuti vaccination tinoziva kuti kumunhu wese iri free saka kana kuti inobhadharwa nemamedical aid evanhu saka kupanyaya yevaccination tinoona ichienda kudivi rehurumende asi kana munhu achinge aramba kuvaccinatewa mutemo iwo uri kuti munhu anofanirwa kutestwa for covid every week saka ipapo ndopari kunzi mushandi achange achizvionera pakubhadhara matests awa pakuti iye anenge aofwa vaccination for free iye obva ati haasi kuda saka ndofunga kuti ivo vachovhere vanhu kuti vavaccinatewe vari kuona sokuti vanhu vakanzi ngavazvibhadharire testing zvinogona kuita kuti munhu azoti zviri nani hangu ndivaccinatewe pane kuti every week ndinge ndichibhadhara mari yetest
Dr. Machekano izvi hazvigoni kukanganisawo here kufambidzana kwehurumende nevanhu nevamabhizimisi
tinoziva tosi tosi kuti muno muamerica panyaya yemitemo iyi panogara pachiva nemakwikwi anoitika kunyanya vanhu vanobva vatora izvi maziso emapato mapolitical parties mafungiro avo nezvavanoita belief saka tinoona kuti kune vamwe vanhu vachange vaine kunyunyuta kwakanyanya kuti hurumende iri kupindira muupenyu hwedu havazvifariri izvozvo asi pari pakati pehurumende nevemabhizinesi ndinoona sokuti vanenge vane shoko rimwe pakutoti kune vamwe mamwe mabhizinesi already atinoziva kuti vatova nemitemo yakadaro yokuti kana munhu uchida kuuya kubasa unofanirwa kunge wakavaccinatewa nokuti vanenge vachitiwo vari kuprotekta mamwe maworkers saka tinoona pakuti kufambidzana kungangova kuchanetsa pakati pehurumende nemamwe maworkers awo anenge achifunga kuti hurumende iri kupindira muupenyu hwavo
avo vange vari vanoongorora zvematongero enyika Dr. Roderick Machekano vari parunhare kuWashington DC nestudio 7 sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi Zimbabwe inonzi ndeimwe yenyika mbiri dzine mafuta ekufambisa dzimotikari anodhurisisa muAfrica yose rimwe sangano rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa rinoti harisi kufara nezviri kuitwa munzvimbo yepenhalonga nevanokorokoza hurumende yeamerica inoti vashandi vepamakambani makuru vaive vabayiwa nhomba yecovid-19 musi wa4 ndira 2022 usati wapfuura tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi
Ivai nesu zvakare manero anasi apo tichikupa zvidzimwe nawo. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti moswe.